Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 16, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisa kushandisa masaisai eInternet.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemacandidates mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura, maMP kwese tava nawo.
Bato rinopikisa reTriple C rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisira kushandisa masaisai eInternet. VaMnangagwa vataura mashoko aya pavavhura zviri pamutemo dare reparamende yevechidiki rechikamu makumi matatu nechimwe nhasi muHarare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pachiitiko chanangana nezuva rekurangarira vana vemuAfrica reInternational Day of the African Child, vaMnangagwa vazvirova dundundu vachiti hurumende yavo inotsigira vechidiki kuti vafambidzane nevana vari kune dzimwe nyika maringe nekudzidza nenzira dzechizvino zvino.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Kuvhurwa zviri pamutemo kweparamende yevechidiki kwaitwa pasi pedingindira rezuva remuAfrica reInternational Day of the African Child, iro rakanangana nekusimudzira kodzero dzevana munguva yekushandiswa kwemasaisai eindaneti kana kuti the rights of the child in the digital environment muchirungu. Vachitaura nestudio 7 pamusangano mumwewo, mumiriri webudiriro North mudare reparamende yevechidiki uyewo achidzidza paEaglesville Senior School Tatenda Chiwodza ati zvikwanisiro zvekudzidza nenzira dzechimanje-manje ndizvo zvishoma muzvikoro.
Zvakafanana nekuconstituency yebudiriro North kwatinobva, vana vazhinji vakabatsirikana neprogramu inonzi Lab Perform, zvokuti kuzvikoro zvizhinji zvekubudiriro North malabs aveko, makompyuta aveko, asi zvinonetsa ndezvekuti havana internet. Kunyange vanayo vacho vanenge vasingakwanisi kuiteera mwedzi nemwedzi.
Mumiriri weMutasa Central mudare reparamende yevechidiki Perseverance Chikati anodzidza paSt Matthias Tonzo High School auyawo nemuono wekuti vechidiki vanozvitora mifananidzo vasina kupfeka votenderedza pamadande mutande vanofanira kurangwa neshamhu ine munyu. Kurangwa kwevana vane misikanzwa kwatsinhirwa nemumiriri webwera South mudare reparamende yevechidiki uye vachimirira mambo nyashanu Dayton Mutero uyo anodzidza pamuti usina zita High School kubwera.
Vana vanete misikanzwa vanofanira kurohwa, asi marohwerwo atisi kutitorai mupfini kana kuti vhimai danja murohwe. Ndozvataikumbirisa kuti dei zvaibvira muzvikoro, chikoro chimwe nechimwe chinofanikiswe disciplinary committee inomirira izvozvo kuranga nemutoro wakafanira
Mutungamiri werimwe sangano reva dzidzisi re Zimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe vachaka vafira zvou vanoti kunyangwe zvataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka muromo hauzarirwi nerwizi.
75% ezvikoro muZimbabwe hazvina magetsi kana solar system. Zvikoro zvakawanda kumaruwa zviri kudzidzira muma infrastructure isina kunaka, kana tingati pasi pomuti mudzimba dzohusva kana mudzimba dzakavakwa namapango dzinoda kuti dzivandudzwe. Saka tisati tambotaura kutekesera kweICT muZimbabwe mese, tinoda kuti vana vange vachidzidzira mumaclassroom akanaka.
Mukuru webhodhi rakokera mhemberero idzi reZimbabwe Youth Council, Maud Chifamba, anoti ishuviro yavo kuti vana vakwanise kushandisa indaneti vakadziviririka.
Indaneti yave yakakosha mukudzidza kwevana chaiko kumakala vanoita vanoresearcha paindaneti. Saka iko zvino upimu yedu yanhasi internet tingaita sei kuti vana vasawane zvinovakanganisa paindaneti, asi vainge iri sei vange vachikwanisa kuti vakasvika vachida zvechikoro vangowana zvechikoro.
Dzimwe nyaya dzasimudzwa nevamiriri vedare reparamende yevana dzinosanganisira kutorwa kwematanho akasimba pakuona kuti kutorwa kwezvinodhaka kwamiswa, kodzero dzevana vanorarama neurema dzachengetedzwa, uyewo kumbunyikidzwa kwevana nevadzidzisi kwamiswa. Zuva reInternational Day of the African Child rakatanga kucherechedzwa musi wa16 Chivabvu 1991 senzira yekurangarira nayo vana vechikoro vakaurayiwa musi wachivabvu 16 1976 muSoweto muSouth Africa, vachiratidzira vachida kuti dzidzo yemuzvikoro zvevatema ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mukupera kwesvondo rino riri kupeta urongwa hwaro hwekushara nhengo dzicharimirira musarudzo dzegore rino. Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muTCCC vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakatopedza kare urongwa uhu matunhu mamwe wose enyika, uye mangwana vanenge vachipeta chirongwa ichi mudunhu reHarare. Izvi zviri kuuya wapo matare ekutambira mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino ari kugara munyika yose nechitatu chinouya unove musi wa21 Chivabvu. Ngatinzwei hurukuru yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidhetsi mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura, maMP kwese tava nawo. Muchavona pa nomination kuti kwese mawadzi ese ari 1970, CCC changakamirirwa kwese ikoko.
Tiri kunzwawo paine kunyunyuta kuti utungamiri huri kupindira pakusarudza vanhu vachamirira bato huchisendeka parutivi vakadomwa nevagari kuti vavamirire. Munotii nenyaya iyi?
Nyaya yemakandidhetsi, makandidhetsi edu akabva kuvanhu, uye vanhu vagere kumawadzi, vagere kumafarms, vagere kumareserva, kumaruwa, ndo vanoti uyu ndiye anokodzera kuti kanzura wedu, uyu ndiye anokodzera kuti anga achiita MP wedu. Vanhu ivavo ndo vane simba rokusarudza, rokudoma kuti ava ndo vanofanira kuti miririra munzvimbo dzatigere. Nokuda kwaizvozvo makandidhetsi edu anozikamwa nyika yose, nekuti vamiririri ava vanobva kuvanhu vanenge vagere navo munharaunda. Hapana mumiririri anoitwa impost. Nekuda kuti macitizens ndivo vane ese, ndivo vanosarudza munhu vanoda, ndivo vanoti uyu anokodzera kuti anga achitimiririra. Kwedu kuTCCC hakugadzwi vanoda, kunogadzwa vanodiwa nevanhu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTCCC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe National Organization of Associations Residence Trust rinoti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki ratekeshera nenyika, uye nhasi raparura chirongwa chekubatsira vechidiki vane dambudziko iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi mumusha weGlenview muHarare nhasi, sachigaro wesangano iri vaShauva Chikomba vati dambudziko rokushandisa zvinodhaka rakura munyika semamwe matambudziko akaita seuori nekushayikwa kwemvura nemagetsi, asi vati dambudziko iri vanogona kurigadzirisa.
Chinangwa chedu isu takata nhau yedrug abuse kuda kuti tikwanise kubatsira vanana ava mayouth kuti vasiye zvinodhaka. Notungobatsira chete uye kuti tivatsvagire zvekunge vachiita.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi, amai Ruiza Maposa vati dambudziko iri radzika midzi mumba mavo zvekuti havachina mufaro.
Ndinosangana nedambudziko iri zvakanyanya kune mwana wangu mukomana anoti iye. Mwana uyu ndinomuda zvikuru, asi zvaanondiitira zvinondinetsa mukurarama kwangu. Ndiye wandakatarisira kuti ndiye amubiki, anogona kusarawo pamba, asi zvino zvaakundiitira kwandiri zvandichinjira. Ende pfungwa dzangu dzarasika, uyezve ndine chirwere chemwoyo chakabva chanyanya nezvaanondiitira mwana mukomana.
Vanoti musangano wanhasi wavabatsira uye vave kuziva kuti vobatsirikana sei.
Zvino ndakati ndikuramba ndichimuropotera mumapurisa achidzoka, anoramba achiita. Mapurisa ndoita sei? Zvikanemwe mupurisa madii kuenda kuprotection odha mumbomudzinga. Baba wacho akati kwamudzinga akagara mustreet anoitoita wese. Zvino tiri kumbomutarisa kuti ndione kuti ari kuita sei, asi akungotaura kunge akurasika njere. Ini ndoga ndabuda kanzi ndosiya zvakadaro.
Vachitaurawo pamusangano uyu vange vakamirira chikamu chemapurisa eZimbabwe Republic Police chinoona nezvekurwisana nezvinodhaka cheZRP Drugs and Narcotics. Detective Sergeant Netikundi Zeza vati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ranetsa pasi rese, uye muZimbabwe vana vechidiki vane makore ari pasi pemanomwe vave kushandisa zvinodhaka izvi. Vati zvinodhaka izvi zvinokanganisa pfungwa, utano neramangwana revana, uye zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana havashandise zvinodhaka.
Vabereki, mukanzwa kuti mwana ari kuenda kupati, zivai kuti pati yacho yakamira sei. Kuna nani ndiana oganaiza iri kuitirwa panzvimbo yakaita sei, nekuti vana vanoenda kumafuzu vati vachinzi mwana aenda kuvhekidefati.
Vaendera mberi vachiti chinorwadza ndechekuti vanhu vakuru ndivo vari kutengesa zvinodhaka izvi pamwe nekupa vana dzimba dzekuti vaitire misikanzwa. Vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa vese vanoshandisa kana kutengesa zvinodhaka, vachiti basa reZimbabwe Republic Police kuchengetedza zvizvarwa zvese zvenyika.
Kana nemi muchiparadza vanhu vedu vaZimbabwe nyika yedu yamangwana through the abuse of drugs. Mutemo kati munhenga asuro chinosuro. We are there to enforce it.
Detective Kundizeza vakurudzira veruzhinji kuti vatsvage mari nenzira dzakanaka kwete kutengesa zvinodhaka. Zvimwe zvezvinodhaka zvinonzi zvinonyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, mutoriro, heroin, mishonga yechikosoro yakaita sebroccoli syrup pamwe nemishonga yekuchenesa ganda kana kuti skin lighteners. Dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika rinonzi rinogona kunge riri kukonzerwa nekuwedzera kweurombo nekushomeka kwemikana yezveupfumi. Vechidiki vakawanda munyika vanonzi vave kupinda mudambudziko iri vachitsvaga zvisimudzira munguva dzekuoma kwezvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Gurukota runonani zvemuhofisi yemutungamiri wenyika yeBotswana Vakabo Morengi vati mashoko eruvengo anokonzeresa mhirizhonga uye anofanirwa kuraswa. Mashoko aya atambirwa nemufaro mukuru nezvizvaro zveZimbabwe zviri munyika iyi, izvo zvati zvinotarisira kuti zvichabatsirwa kuti zvinge zvisingashungurudzwi nezvizvaro zveBotswana. Mutori wedu Naushingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzekucherechedza zuva rekupikisa kutaura kune ruvengo reInternational Day for Countering Hate Speech iro riri kuone musi wesvondo, vamurwaimu vati mashoko eruvengo anokonzeresa mvongamupopoto. Vati vagari venyika iyi vakafanira kuona vabva kuro sevanhu vari kuita basa guru mukukudza upfumi hwenyika yeBotswana, kwete kuti vari kuvatorera mabasa.
Takafanira kudzidzisa vana vedu rukudzo nekugarisana nevamwe zvakanaka, zvisinei nekuti vavagiri navo vanobva kupi. Vamwe vakazarirwa vari vechirudzi chechichena,
kuti vamwe izvi zvizvarwa zvemuZimbabwe nezveGhana. Hapana akasarudza kuti anoda kuzvarwa ari werudzi rupi, asi vagari vanoona zvakakodzera kudaidza vabva kure vachiti vabva kure. Hazvina kunaka uye takafanira kuona kuti pangagadziriswa sei.
Vaenderera mberi vachikurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvisiyane netsika yekunyomba kana kuzvidza vabva kure, kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe nekuvadaidza nemazita ekuti makwerekwere. Mashoko avamurwa inyaya agamuchirwa nekutenda nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika yevavakidzani iyi. Vachaso munyengeterwa avo vanorarama nechamuka inyama vari muguta reFrancistown vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende yenyika yeBotswana inoda runyararo kana zvichienzaniswa neSouth Africa.
So, hurumende yeSouth Africa haikwanisi kubudira vagari vayo pachokwadi kunyika yaita seBotswana. Botswana ikona iri kubudira vagari vayo kuti ndovangatigadzirana zvakanaka. Kana anobva out, anobva kupi, tose tinongova chitongwa vaAfrican. Waibva South Africa manje vandiwa nemaruzi asingabvumiri izvozvo. Plus government yacho haikwanisi kuibudire vagari vayo kuti no garisanamo zvakadai 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 alitle kana pane munhu akaita malema is a leader, maybe things can change.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekugadzira musoro muguta reFrancistown zvare Charity Hungwe vatidai mashoko avamurwa ingapinda munzeve dzevagari venyika iyi, zvikuru avo vanoita zvekuruka bvudzi nekugadzirawo misoro.
Hatinyatsowirirana zvakanaka handiti because this is three my foreigners havanyatsotibata zvakanaka, vanoti tovatorera mabasa. Vamwe vanoshandisa mashoko ekunyomba, vanoshandisa mashoko.
Vachitsigira mashoko amuzvare Hungwe, vaThomas Masuka vanoita zvekusona vanoti mazita ekuzvidza aya anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvionekwe semhuka munyika iyi.
Tinotomufarira nokuti unenge uchititaridzawo kuti tiri vanhu, tisabatana sokuti hatisiri vanhu wokuti havaidzimhuka idzi havanhu. Saka kana uchiti sapotawo kuti musati makwerekwere, tinonzwawo zvakanaka kuti munhu anenge ari munhu wakanaka kwetiri.
Aufa Muchemwa uya nemakore gumi nemanomwe achibva kwamurehwa uya achiita zvekutengesa mushonga unoraya mapete nemakonzo mumigwagwa yeKhaburoni audza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanirwa kuti yegadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vagare pasi.
Mari chaiyo kanyaseneti mukatarisa muZimbabwe mari one haisugovese handizvo riri mabhoni makanzwa kuti adhola chairo revhiesere rangarapa vanonzi 400 ranzira kuenda mutasa taigeta mari one inonzi ndemuZimbabwe hazvinoenda mutana habudibudi zvazvo.
Gwaro rakaburitswa nebazi reZimsets mwedzi mishoma yadarika rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Zuva reInternational Day for Countering Hate Speech gore rino riri kucherechedzwa musi wesvondo Chivabvu 18, uye zuva iri rakatarwa neUnited Nations General Assembly kuitira kumisa kushandiswa kwamashoko anokonzeresa ruvengo. UN inoti mashoko anokonzera ruvengo ndayo ekutaura kana kunyora achirwisa kana kupatsanura vanhu kana chikwata zvine chekuita nechitendero, rudzi, dzinza, ruvara rweganda, kuti munhurume here kana kuti munhukadzi kana zvimwe zvinonanga munhu zvichikonzera ruvengo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevanhu vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kana kuti Federal Grand Jury chapomera muto weUS National Guard Jack Teixeira ane makore makumi maviri nerimwe kana kuti 21 mhosva yekuburitsa zvisiri pamutemo magwaro ehustori hwechiuto epamusoro akavandika achaisa padande mutande. Vanhu vapfumbamwe vasungwa muGreece nekuvekwawo nechekuita nekunyura kwechikepe kumahombekombe kwekuchamhembe kwenyika iyi nechitatu, izvo zvakauraya vanhu makumi manomwe nevasere. Vagari vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana emumaruwa munyika vanoti havasi kufara nemitongo iri kupiwa kana kudzikwa nematare emamwe masabhuku, masadunhu kana kuti machinda pamwe nemadzimambo kune vanenge vabatwa vaine mhosva mumatare aya. Vagari vanoti vakawanda vevatungamiri venharaunda dzavo vave kuita zvehunyire. Nonorai Jena anotipa nyaya iyi.
Mumasiri kufara nemitongo iyi ndivare mijogarwe vekumakonde kumachonari ndiwezi. Vagarwe vanoti vakabhadhariswa mombe shanu namambo nemakonde.
Mitongo iri kupiwa nana madzimambo ndeyekupenga chaiko. Ini ndakabhadhariswa mombe nekuti ndakaroora mwedzi waNovemba. Nebasa reizvo. Hurumende inofanira kupindira munyaya dzematare ana mambo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumaronda mashanu kuchivhu mudunhu remachonari East vaGilbert Masango vanoti mamwe masabhuku ave nehudyire vachiti vakabhadhariswa. Dariswa masaga mashanu echibage mushure mekunge mombe dzavo dzadya munda wemuvakidzani wavo panzvimbo diki diki. Vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti rimwe saga rechibage rainzi nderasabhuku. Vagari vakawanda munyika vari kutaura nezvirimwe chete kuti mitongo nemiripo iri kushevedzerwa nemasabhuku, masadunhu nemadzimambo iri kuremera vakawanda. Ko madzimambo vari kuti chii nezvenyaya iyi? Mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west uye vari nhengo yechiefs council mambo ngezi vanoti mitongo yechivanhu haina payakanyorwa asi inoenderana nenzvimbo uye nemhosva dzinenge dzichitongwa.
Mitongo yedu yechivanhu haina
Mambo ngezi vanoti semuenzaniso panyaya iri kunetsa nyika yose yekuti masabhuku ave kuda mari yekusumwa nezvekufa kwemugari mumabhuku avo kana kuti emhere. Mhuri inofanirwa kubvisa huku asi mambo anofanirwa kuzoendesa mabhagidhi echibage cheupfu unofanirwa kudyiwa parufu kwete kubvisiswa mari.
Kana pamucha pakafiwa munhu anounza mhere. Mhere haisi yasabhuku ndeya mambo, ihuku. Huku anomedzwa huku chachezi. Sabhuku ndeya anosvitswa hake mudhamu. Mambo vanokana zvatero vazivavanobva vatotumira kana zvimwe zvinhu ikoko kutengesa chikafu nyene.
Mambo katiza gombo vekwazvimba vanotiwo muripo unokura kana mupari wemhosva akarega kuenda kudare.
Kuti mitongo mizhinji yauri kuzoona inozoitika apa ndeyekuti inonge yakunzi difoti judgment. Munhu atongwa asipo one aramba kuuya kudare asora dare iroro. Right, kana asora dare hapana munhu achapikisana.
Mambo Clemens Nembire vekumashonari Central vanobvuma kuti maungira ekuchema kuri kuita vagari ari kunzwika.
Sabhuku basa rake ndekutsura. Haana mvumo yekuti anoita ishu out masamoni kugadzika munhu womutonga nokuti haana setifiketi yekutonga.
Mambo Nembire vanoti nekuda kwekuwanda kwevanhu pamwe netsika masabhuku vanopiwa kuti vatarise mhosva dzine muripo isingadarike huku imwe chete.
Tinenge tichiti kana vatyora mirayiro isingapfuuri mhosva dzibatirenei sabhuku anongota chindibatirawo pahuku kana huku haagumirwe kana kutosvika pambudzi chaipo. Haana murango wekuti angachaje mbudzi.
Mumwe sabhuku wekuhurungwe kumashonarendi wese vadzibho karengesha vanoti mitongo yavanopa pamwe nemiripo yavanotara vanozvipiwa namambo kwete kuti ndezvemusoro wavo.
Zvinoitika paya masabhuku mutemo wavanoshandisa mutemo avanoudzwa namambo ndo mutemo wavanoshandisa haaite zvavo zvokuita zvokufunga zvavo vegani.
Munhu anenge asina kufadzwa nemutongo wasabhuku jinda ramambo kana namambo anogona kukwidza nyaya yake kudare raMajor Street. Pachabvunza pamusoro pemari dzinonzi dziri pamusoro dzinoripiswa nematare emumamisha idzo dzachemedza vakawanda, gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vanoti vanoda kupindura paine muenzaniso wenyaya dziri kuchemwa nezvadzo.
Handizivi kuti chii chaari kuchema ndikona kupindura nyaya yacho handisandaizwa.
Mugore ra2012 vaimbovaishe negomo valashia Chitsinde vekumashonari Central vakaripisa vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai mombe mbiri waimbiri nemucheka muchena wakakura mamita 10 pamwe nefodya yebute vake mushure mekuvabata vaine mhosva yekurora mumwedzi wambudzi. Zvinangwa zvematare emasabhuku masadunhu nemadzishe ndezvekugadzirisa makakava mumamana vachipiwa masimba nebumbiro remutemo yenyika, asi vaine masimba mashoma panyaya dzine chekuita nedzimwe mhosva dzakaita sekuba nekurovana. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vichi woza woza Friday my darling, woza Friday seven upo ine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero dzakarerekera kumusambo weRhythm and Blues neSoul, Tafadzwa Murombedzi kana kuti Tafi Room. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Ndakatsikisa nekubura kambo kangu kanonzi Hold On. Mwezi wapera uyu kambo aka kanokurudzira isu vanhu kuti tirambe takashinga, tirambe takabatira pana Mwari. Munoziva kuti muupenyu tinotarisana nezvinhu zvakawanda zvinotipedza simba, asi Mwari vanotivimbisa kuti vanesu.
Izvo zvemagitare izvi makazvitanga rini?
Ini zvemagitare ndakatanga 2013.
Vabereki venyu vaitwo kudii pamakatanga kurova magitare?
Vabereki vangu pavakanzwa kuti ndinoda kuita zvemagitare vakangondikurudzira kuti nditange ndapedza kuita zvechikoro.
Vanhu vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Ndichitarisa rutsigiro rwandiri kuwana pane kambo kangu kandakabva kubura ka Hold On, ndinofunga kuti vanhu vari kunakidzwa nemusic yandiri kubura. Ndinoona kunge vanhu vakujairirana nenziyo dzandinobura.
Kwamuri kusangana nawo ndeapi?
Machallenges atinotarisana nawo muindustry medu mekuimba umu akawanda, asi chandinoona sechinhu chikuru chatinotambudzikana nacho kushaya rutsigiro rwemari yekuti tishandise tirambe tichitsikisa nziyo nekuita mamusic video.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanogona kundiwana pamasocial media platforms ese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nepaYouTube. Vanongotsvaga Tafiru, TAFFYRUE, riri izwi rimwe chete.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ini ndoda kutora nguva ino kuti nditende vese vari kunditsigira pakambo kangu Hold On pamasocial media platforms ese. Ndinonamata kuti Mwari akukomborerei, uyezve kuti ndicharamba muchingotitsigira mune zvese zvatichabura pamberi apa.
Chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro.
Ini ndinotenda nenguva yamandipa kuti ndive pano, ndoda kubuda mudariro nekambo kangu kanonzi Hold On.
Zuva richauya nomubazi chapera kuchema
kamuchinzwa kambo kanonzi hold on kubva kumuyimbi tafadzwa tafiro murombedzi uye manzwa hurukuru yaita naivan zininga we studio 7 ari parunare muHarare. Musakangano wachirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi apo tirikukurukura nezvezuva revana vemuAfrica re Day of the African Child riri kucherechedzwa nasi uyewo tichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika tatarisana nesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzekudzidza dzechizvino zvino. Bato reTripleC rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu. Mhlaka 16 Nhlangula 2023, Mphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhulume kuvulweni kwedale lePhalamende.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigokela ukusebenzisa ubulembu ebe-intanethi nemishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umngakhe weqhawe lesizwe umoya umnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZipra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa babanyiminyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day lamhlanje ngesikhathi sinye kunanzwa ilanga ele-Day of the African Child emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu obe-intanethi lemishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha lokunye. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma ekuvulweni kwedale lePhalamende labantwana, iChildren's Parliament, ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa, ele-International Day of the African Child, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe.
In the land that we fought for, we fought hard for and won the independence of victory in the today.
Omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje ummeli wemakhokhoba edale lePhalamende yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zamacomputers zaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi luthintwe singinanzelela ukuthi amacomputers ngawanegreta ezikolweni and amateachers. Lokho kuvalela abanye abantwana ababefisa ukufisa ukuthi angazi ukuthi engakwenza njani but ibe normali njengesubjekthi miyethu ingisifundwe ikhompyutha nsuku zonke ngoba amanye amazwe phandle adigitalize lathi sinesimiso sokuthi sibe-updated sifana nelamanye amazwe.
Umeli wempophoma phelandaba mabuthweni edale lePhalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school koBulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku.
Ibangelele owekhara ubona amathatha nxa umntwana oyinkazana ekhulu
ukugula bayambiza yena engakhangela esikoleni ngoba uyabe esiya esikolo bese beqala ukumthuka then umntwana wakhona abesehlukumezeka okwesibili futhi sihlangana nokuthi yibo abaletha ama-drugs esikolo empumuma high school ukuthi bengama-drugs ahlukumeza abantwana and ama-drugs ona lawo angena
kwengeze njalo uZipho wathi kule ndubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe ubuye njalo ubheka kuyemoyo umele webulawayo East edalele ephalamende yabantwana njalo engumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa
so enginanzeleyo baluhlupho kubafundi indaba ye-ICT Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthimkhali kanti le nto ifuna ukubana isebenze ndawonye ngemtshina lamakhompyutha bayasho abelungu ezo zinto bezingakaphiwa abafundi ubana besebenzise njalo ke ibangela ukuthi iphasiwedi yabo
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president sowazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathesi nxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesifisa ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-inthanethi pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila inthanethi amakhompyutha lawo azasebenza ngapho okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana ukuthi nizaliphathela izwithi uthi nanzi izwithi engiliphathele zona
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edalela ephalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi ukuphawulwa okusemthethweni kwephalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi ikakhulu kulezi nsuku okusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment Imele Studio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi intsha yakwele South Africa ibithakazelela ilanga ele Youth Day lamhlanje, inhlanganiso yabamela abahlala kulelo lizwe iye Zimbabwe Community in South Africa ithi ikhathazekile kakhulu ngenhlupho ezibhekane lentsha yeZimbabwe ehlala kwele South Africa ikakhulu udubo lokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg.
AbeZimbabwe Community in South Africa bathi iningi yentsha yeZimbabwe ibhekane lokusilela kwemisebenzi osekufuqe iningi ukuthi lingene ekusebenziseni izidakamizwa lokuphila ngokusela lokubamba inkunzi. Ukusilela kwemisebenzi kubikwa njalo sekubamba ngamandla intsha engamantombazana ukuthi zithole isithengisa ucansi ukuze iphile. Indawo yokuhlala ngenye inhlupho esihamba phambili njengoba kufuneka umthelo wendlu okuyinto abaningi abangelayo njengoba bengasebenzi. Isikhulumeli sale nhlanganiso umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi okuyinsusa eningi lalezi nhlupho yokuthi iningi labatsha laba alinawo amaphepha okuhlala lokusebenza kule South Africa ngokusemthethweni.
Okwenza ukuthi abanye bengasayina sezifundweni kumbe ezikolweni ukuthi baqeqeshe bazithuthukise ngolwazi nangama skills azobanceda ukuthi kusasa babe nekusasa eliqhakazekileyo. Kodwa ke lokho ke ukuthi abaphatheki futhi kupolitiki yangasekhaya emuva kwenza futhi nakho futhi ukuthi kusasa lezwe lona lingathembisi ukuthi liyophelelaphi.
Omunye wenkokheli zabatsha ebandleni le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa uCleopatra Moyo uthi kuzwisa ubuhlungu kubona iningi lentsha eZimbabwe isimi emigwaqweni ithengisa ucansi.
Abantwana batshiyela isikole endleleni. So uma ebuya lapho iyabe izitshela ukuthi uma ngingafika eMzantsi Afrika ngizafika ngisebenze nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngizifundise ngincedise abazali bami ngesikole. But uma efika lapho umntwana ethola ukuthi asikho ayikho imali imisebenzi ayikho ebese cabanga ukuthi njobe ekhaya ngichiye behlupheka ngezinga seqala kungena istrateni ethengisa umzimba.
Okhokhela abantu ebandleni lezaphi kule South Africa uLindani Nkomo uthi abaningi sebeze bengena kuzidakamizwa.
Begcina benesikhathi sonke behlele ezindlini emakhaya bengenzi lutho. I-frustration leyo into uthele leyo begcina benjani benzama ukuthi bekwehlisi bengathi bayakhohlwa ukusebenzisa idakamizwa.
Le nto egcizelelwa ngomunye njalo wabatsha uThobekile Ncube uthi inhlupho lezi zigcina zile sidumbu phansi ikakhulu kwamantombazana.
Kulabo abangamancwadi zokusebenza eSouth Africa impilo ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba imisebenzi asiyitholi. Amantombazana amaningi aza ngichitha engena emsebenzini yokuthengisa imizimba nokuzinikela ebantwini abanezimali ukuze bakwazi ukuphila. Okunye bazinikela ebantwini laba bagcine bethola imikhuhlane engalaphekiyo.
Utandazane Jiyana okhokhela intsha ebandleni leMthwakazi Republic Party uthi iningi labantwana beZimbabwe bazifica sekuyibo abanakekela izimuli bagcine sebesenza noba yini ukuziphilisa.
I-poverty ke yona isiqokoqela esenza abantu abaningi bangene ku-prostitution abayintsha ngoba vele uthola ukuthi uyena vele asebebhekele kuye, uyena vele oseyi-breadwinner.
Abanye bathi okungenza lezi nhlupho ziphele ukuthi intsha eZimbabwe idlala indima ekhethweni oluzayo ukuthi kulunge ekhaya ibuyele. Enkulumeni yakhe kwabatsha lamhlanje umseli kamongameli uMnumzana Paul Matshatile uqinisekisile ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukutholisa abatsha imisebenzi. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazirip uhlele khuza intsha eZimbabwe ukuthi ingaqali ukuphatheka emsebenzini wokuganga elizweni lokuhamba. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umkakhe weqhawe lesizwe uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Imuli yakoDabengwa ibika ukubana uMakhomalo ubobhele kweleBhilithane izolo mhlaka 15 Nhlangula 2023 eLondon. Ukuphupha kwakhe abakoDabengwa labakoKhumalo lapho abezalwa khona bathi balokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngumama. Okhulume emele imuli yakoDabengwa uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uchazisela iStudio 7 ukuthi bathole njani lombiko njalo abantu kabakabuthani ngobuningi kusamelelwe ukuthi amalungiselelo ukuthi uMakhumalo uzalethwa njani ekhaya.
Ngamafo ntambama ngise ekhombini ngafonelwa ngomunye umzawa wami ngitshela ukuthi umama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ikunganizwe besinganisizwe ukuthiwa ubengani uphatheke kakhulu kathi sokuphindiphinde kwatshintsha kwadini esibhedlela. Ngathi sengizofika-ke edorobheni abantu abaningi sebengifonela sengithola lama-messages amaningi ukuthi umama sakasekho sebesikhalele. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi vele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hhayi kwakatest akukabi lanto ebambekayo esilungisiwe ngoba besesabela ukuthi eNgilandi ngale ngama-weekends kabasebenzi. So ukuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na?
Namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister umama uJudith Ncube simchazisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhatshana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi hayi la uzahambisa ilizwi kwabaphezulu kuseyatshona ilanga kuzaphe sizasazisa. ukuthi uhulumende uthenga.
Ubhubhele ngapi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ubehambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubhomkakhe wahlalahlala kuthi khona kungawunako ngo-November abantwana basebesithi umama kakabuye azoshaya ngomoya khona ngale. So bekhona ngale nje ukuthi akuyaphenduka masinya. Kwasokuvuka i-COVID le yahle yamvalela khonale. Ithe isipheleleke bese ngumuntu eselungiselela ukubuya. Yikho-ke bengumuntu nje obuyayo kona lo mnyaka. Sisimkhangele ukuthi kuseyafika u-August yabe sekhona.
Kuchiye abantwana na njalo bangaki?
Abantwana abakhona bahlanu kodwa labo bonke abakho lapha. Ababili base-UK, oyedwa use-States, omunye use-South Africa, omunye use-Botswana. Abazukulu babili abakhona kulalo we-Botswana, kuloyedwa ose-UK, kuloyedwa ose-England.
Abantu babuthene ngapi?
Wakathesi besingakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi ngingathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha. Yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa asikabuthani.
Lo-ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa, isikhulumeli semuli yakoDabengwa. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lonkosikazi Christine Sibanda, udadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa, laye okhuluma ngokulahlekelwa okukhulu ngalifa.
Wazalwa ngo-1947, 6 November. Emulini ubelandela mina ngingowokuqala, yena elandela mina. Ube ngumuntu emulini olothando. Bebathanda abantu kakhulu. Namhla so silahlekile. Mina ngingathi she was my pillar. Kodwa silahlekile kakhulu. Uzodwa ubengumntaka locanda Samson Khumalo. Emzala lo Mandiweni, uJanet Ndiweni ngomphini ePlumtree. Ha! Thina silahlekelwe kumuli yethu. Besizele singu-8, namhla sesele singu-3.
Ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko lakwezombusazwe?
Njengobana likwazi ukuthi ubevele engumfazi weqhawe, ndiyakwazi ukuthi nxa kade thithwe ngudumiso kaDabengwa, liqhawe lelo elasilahlekelayo. Ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo loba ebegula ngoba umkakhe umchiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off.
Lo-ke bekungudadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa esixoxelaye ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isiphathamandla se-ofisini kamongameli Mokgweetsi Masisi sithi izizalwane zeleBotswana kumele zichiyane lomkhuba omubi wokubiza abokuza ngamagama amabi afana lokuthi ngamakwerekwere, ngoba lokhu kuyinkulumo echochozela inzondano. Intatheli zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongelansondano ele International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Gabo Morwayeng, umphathintambo obona ngendaba ezenzakala ku-ofisi lomongameli weBotswana, uthi uqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ngokuhloniphana, hatshi ubizana ngamagama.
All of us here, we do not decide to be of which race or the other race.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalelwe ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagweregwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
AbeZimbabwe kweleBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorwayeng uthi udlakela luqalwa ngamazwi akhulunywa engathi kuyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyano omhlaba e-United Nations, uMnumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela, kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up.
Uma kuloku kugudeka kwesimo somnotho, ukudalwa kwamacala, kume ngesikhathi sokhetho, kunikeza inkundla ukuthi abantu bathethisane.
UMnumzana Ntokozo Thebe isizalwane seZimbabwe esihlala eHebron uthi ngokunanzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi alenzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esingayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere, are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time. Khona lokho kuyizinto vele abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathintambo Morwayeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele ngicabula lezi ezingafundanga kuyasuza. Ngazimtshele namuhla sasiyavuke kwenzi. Anto nti vele kunzima to control such a thing. Sikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayibo abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela bathi.
Abokuza abaguqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kwele South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. UMnumzana Nqabutho Mabhena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa ngele Botswana uzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunazeleleyo isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni. Kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama osokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's Office.
Ilanga le-International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kulenzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhlaka 18 kuNhlangula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisa Hebron kwele Botswana.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo was a Friday, namhlanje silomculi womdumo owerumba uVoko. Ehamba leqembu lakhe leNkayi Challengers. Laba ke badabuka eNkayi, kodwa bacula bekwele South Africa. Basanda kwethula idlalade labo elichasha. Elele ngoma yabo echisayo ethi intonga yekhehla. Nangu ke uVoko exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Zondo ngabantu ye uVoko lo olibingelelayo ngibingelele kumphakathi igama uNqabutho Ncube ngizalwa eNkayi esigabeni seMbuma endaweni yaseMpangaba. Wow.
ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Thina njengenkayi messengers sitholakala eSouth Africa, kodwa uma ufuna ukuxhumana lathi ngokomoya usithola kunombolo ezithi 0842150878. Ikho lapho sithola khona. Uyakwazi ukuthenga ingoma ngesitolo somoya, and then sile YouTube channel yethu ethi yona Ngabutho Boko and Nkayi Messengers Band. Yikho lapho okwazi ukuthi udonse khona ingoma zethu. Kwesinye futhi isitolo sethu somoya.
Ubatshiyela waphi amazwi abalandeli?
Ingoma esinikeze yona ethi yona Intonga Yekhehla, ingoma ekhuthaza kakhulu abatsha, ukuthi ma ungumuntu osasemutsha, zizamele nawe ukuthi ube nokwakho. Okwakho lokhu yakusiba nakho maqondana nelifa, ozoyishiyela abantu abakho, sebenza sibili, ushiyele something abantu abakho, kumbe umuzi, asisebenzeni sakheni imizi, bomama nabobaba, ukwenzela ukuthi ma siqala ukuluphala sibe nendawo enhle esizokuyaphumula khona, lathi sesiziqhenya nabantu besale bekhomba ukuthi ixhegu leli lalakhe kakahle.
Ngithemba lokuba liwukholisile umculo kaVoko. Sikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili sisonke, kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana uhlelo lwethu olwe Live Talk namhlanje sikhangela unanzwa kosuku lwamalungelo abantwana olwe International Day of the African Child, lesimo sezombusazwe elizweni phambilini kokhetho. Singeke sihlukane izihlobo. Wothani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo. ezigoqela ukusetshenziswa kobulembu obe-internet lemitshina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMmuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owala impi yenkululeko ikuviyo lebutho eleZebra, unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele National Youth Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPrasetis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani
Murara zvaZimbabwe.